Maybe about the Mahu Ganaka. You saw a couple of pictures that says, really, to all the Zona Mumay, to the Wadima picture of me to all the Zona Mumay, because Yupanyama, a planet of Zona, and yet, Sakura Mumia could take it. Sarajo Kutia could take it to Zorea, which is really in Nikakamashuri. Ah, and this is a good squad, she needs Yukuta was Sinakana, Kana. Chinyecheki chinoratidza kuti nyaya yekuti yadzorera kuti zvenyika kumashure nekuti kana ndirangana zvakanaka nyaya yekuti inyaya yaitaudzwa newaka musangano wezanupf wari kusangano wezanupf kugavhumendi ndiko kunenge kuchikanzwa nyaya yeupfumi hwenyika kumaminitri maminitri anoita basa ravo saka zvavari kutaura izvo hatizvizivei zvirikutoshamisa kuti vari kugona kupi
Michaels, manzwa nyaya yatiri kukurukura munoti
tichitarisa nhau yemacatholic bishops vanhu vamiririra kodzero dzevanhu kwemakore nemakore nemakore pakuti vane zvikoro zvavanofundisa vanhu vaine zvakare maorphanages avanobatsira vanhu so you find kuti vari involved musocial life yevagari vemuzimbabwe zvakapfurikidza zvekuti mukaona vava kusvika pakutaura kuti ichi chinhu ichi hachisi icho nemafambiro avanoita nekodzero dzevanhu zvinhu zvinotoratidza pachazvo kuti pane chinhu chisina kumira zvakanaka chiri kufanira kuti chimiswe zvoreva kuti nhau iyi iri kuramba ichidzoswa nenzira yekumbunyikidza kodzero dzevanhu because resolution iyi yakarambwa kuconference but iri kuramba ichiiswa pamberi zvechisimba ichimanikidzwa vanhu zvinova ndo zvaakutaurwa nemacatholic bishops zvinhu zvamuri kuisa izvi zvaakukonzeresa bongo zvozvo pagiraundi nekuti ikonomi chaiyo iri kufa vanhu havachaisi focus pakushandura ikonomi yenyika asi vaakungotaura nhau ye2030 ende vanhu vari kupondwa vanhu vari kukidhinepwa nenhau yekutaura nhau ye2030
mirai vapedze
vanhu vari kupondwa vanhu vaakutanga kupisirwa dzimba ndofunga nhasi maona vachina masa vachitaura papresha yavo vanhu vese vadzingwa mumusangano vanhu vari kuti 2030 haiiti asi vese vari kuti 2030 iri kuita vachituka vanhu vasiyiwa vari musangano vari kuda 2030 so nhau ye2030 itoriko zvina chokwadi kune vari kuipusha asi masa
haisikuvatombogara pindurai tinzwa
uyu makomo vari kutaura ndiye mwari kutaurawo zvaasingazive angatipeo umboyo vanhu vari kupondurwa nyaya ye2030 ane mazita here ndinokumbira kuti apindure kuti ane mazita here vanhu vakapondwa nenyaya ye2030 because hatidingi tive pano tichifambisa manyepo
pindurai mukoma Malcolm
ndoda kungokupa zita remunhu wane waunoziva iwo nyaya yacho wakaiona muwhatsapp platform ichitaurwa yacomrade anonzi jinda guru akakidhinepwa izvezvi haasi kufamba akatotorerwa nefoni nenhau iyoyo ye2030 tine vanhu vakawandisa mascreenshots ndingadaenda kuratidzai kana uchida snowball ndokutumira uona mascreenshots evanhu vari kutetenwa vari kusvika dzimba dzakapwanywa mahwindo vachinzi mukaramba muchirwisa chinhu che2030 muchasvika pakurasikirwa neupenyu hwenyu inini chaiye ndiri kuexile in South Africa nenhau yechinhu chekuti ndiri kuramba chinhu che2030 ichocho ndikasvika pakutsirikirwa ndikaona kuti upenyu hwangu hausiri chese ndikatosvika pakubuda so handizivi kana snowball achiti hakuna zvinhu zvakadaro anenge achirevei
tinzwe kuna vatongogara tanzwa vacharamba vapindura munoona here nyaya ichinyararwa iyi muzanupf
ndinotenda zvaizvo mashoko ataurwa nemutauro wemutungamiriri kuti kana vachinge vataura vanenge vachitaura mashoko apresident because vanenge vakonza kuita utungamiri nyaya yekuti nyaya ye2030 ichanyarava here izvi handizivi nenyaya yekuti even hangu mutungamiriri wenyika paanotaura pachavo kuti ini 2030 handiti kuda kusvika vanhu vanongoramba vachiti aiwa babayamba inichi ichitonga svika 2030 ini hangu ipapo handikwanisi kupindura
mukoma Malcolm vanhu vezanupf vanoziva gwara rinofanira kunge richiteerwa vari kunyunyuta nezvese zvamuri kutaura izvi vari kutorawo here vachitevera gwara iroro remusangano
nhau iyi haina kutanga nhasi nekuti nhau iyi yakatotanga pamaslogani at grassroots level vanhu vachitaura kuti slogani iyi yadzvete 2030 iyi hatisi kuida tsamba dzikanyorwa dzikaendeswa kumaofisi asari kuendesa tsamba ndonhaya tiri kutaura kuti ndo vanhu vaakushungurudzwa vachipazirwa dzimba vamwe vachipisirwa dzimba vamwe vachipondwa so mukaona vanhu vaakusvika pakushandisa matanho ekuti vanoshandisa mamwe mamedia platforms kuratidza kushungurudzikana kwavo zvinotoratidza kuti vanei vateedza matanho zvaramba nekuti munhu akaita savageza icentral committee member muri wehondo zvine chekuita nedisciplines zvese vanozviziva akamboita mp